Manerakana na kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 16 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Toza kuti edu pane nyaya dziripo pakati peZimbabwe neZambia which involve nyaya yekukritisaizwa nenyaya dzekutyora kodzero kwavari kuita munyika.
Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema havana kuuya kumusangano weSADC muHarare. Vanhu voramba vachisungwa nekupambwa apo vatungamiri venyika dzemuSADC vapinda munyika. Hurumende yorambidzwa nedare repamusoro kudzinga vamwe vanhu pamisha yavo kumasvingo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema havana kuuya kuZimbabwe zvichinzi nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvinoratidza kusamira zvakanaka kweukama hwavo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Ukama pakati pevaviri ava hwakatanga kuipa pasarudzo sezvo Zambia yaitungamira chikwata chevaongorori vesarudzo vakati hadzina kufambiswa zvakanaka. Vamunangagwa vakazoudzawo mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vainge voita sevari voga mudunhu sezvo vaHichilema vachidyidzana zvakanyanya neAmerica. Zambia yakaramba mashoko aya ikanyunyuta kuSADC. Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vatenda kuti vaHichilema vapinda musangano weTroika vari padande mutande. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZambia kuti sei vaHichilema vasina kuuya kumusangano kunyangwe vanga vakatarisirwa. Nhasi SADC yaita musangano wekomiti yedare remakurukota nevatungamiri venyika dziri muOgan Troika kudare reparamende idzva kuMount Abden. VaHichilema ndivo vanga vari sachigaro weTroika. Vamwe vari muTroika vanosanganisirawo mutungamiri wenyika yeTanzania amai Samia Suluhu Hassan uye mutungamiri weNamibia vaNangolo Mbumba. Mangwana ndipo pachaitwa musangano mukuru nevatungamiri venyika apo vaMnangagwa vachatora chigaro chekuva sachigaro weSADC kwegore kubva kumutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Manuel Goncalves Lourenco. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice.
Izvi hazvina kuti kashambadza kana kushamisa nekuti toziva kuti zvinhu zvisiri zvinyowani. Tombosona vamwe vatungamiri vachitumira dzimwe nhengo dzavo kumasummits kana kuti kune amwe mameetings but tinoona zvekare kuti nyaya yekuti maleaders anopinda mumameetings virtually is not something new. Saka zvaitona vaHichilema handione senge zvinhu zvinganzi zvingaite pachirungu right home you know about but toziva kuti edu pane nyaya dziripo pakati peZimbabwe neZambia which involve nyaya yekukritisaizwa nenyaya dzekutyora kodzero kwavari kuita munyika.
Asi tiri kuonawo kuti idzo nyaya dzacho dziri kupomerwa hurumende dzekutyora kodzero dzevanhu dziri kuenderera mberi vanhu vachipambwa nekusungwa. Chikonzero chei chiri kuita kuti musangano unofanira kubatanidza nyika yese uyu unze misodzi pamatama kune vamwe?
Nyaya iripo inyaya yelegitimacy tichitaura pachirungu yehurumende yavaMnangagwa. Nyaya iripo inyaya yekuti SADC iyo yakambopo gwaro rokuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kubatwa zvakanaka. Saka zvavanoda kuti zviite senge zviripo ndezvekuti vataridze dzimwe nyika zvavakutadza kuti muZimbabwe mune runyararo kuti muZimbabwe vanhu vari peaceful, but zviri kuitika manje ndezvekuti vanhu vari kutyorwa kodzero dzavo, vanhu vari kuabductwa, vanhu vari kuurawa. All those things are happening in the name yekuda kusuppress yatingati descend from citizens.
Mungatsanangurawo kuti munhu anoita sachigaro zvaita sei musadhago?
Nyaya yechisachigaro pemusadhaki zvinhu zvinorotata munyika dzinenge dziripo. Saka pari zvino nguva yeZimbabwe yokutora chigaro ichi yange yasvika, ndosaka tichiona vamunangagwa vachitorwa chigaro ichi. But zvinhu zvisingaite senge zvinoita maelections semunyika, but zvinhu zvinongova zviri zvatingati procedural, zvokuti kana nguvawo yeZimbabwe yasvikawo yokutora chigaro, vanongosvikawo ngotorawo vogadzwa nesadhikiwe.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Zvichakadaro, sangano remagweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vari kuramba vachisungwa nyangwe vatungamiri venyika dzemusadhaki vakawanda vaive munyika, uye vanorwira kodzero dzevanhu pasi rose vachishora zviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vakasungwa vanosanganisira vaimbova nhengo yedare reparamende yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaCosta Machingauta, vakapambwa kumba kwavo neZuro. KuGokwe, vanhu gumi nevaviri vakaratidzira pavhidhiyo iri kutenderera padandemutande vachishora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekubirira kwavanoti vakaita sarudzo uye kutora chigaro chasachigaro weSADC, vakasungwawo. Vose ava vari kumirirwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights. Zvichakadaro, dare raMajor Street rarambawo kupa mukana wekubvisa mari yechibatiso kune vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa musi wa31 Chikunguru vachipomerwa mhosva yekuratidzira panze pedare raMajor Street kuti nhengo dzebato rinopikisa reCCC dzakasungwa muna Chikumi dzisunungurwe. Vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso ndiva Robson Chere, avo vakaitwa wakafira mberi pavakapambwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe, uye muzvare naMatai Kwekweza navaSamuel Gwenzi. Dare repamusoro kumasvingo neZuro rakarambidza hurumende kubvisa nechisimba vamwe vanhu gumi nevatanhatu pamisha yavo kuManyama pasi pamambo neMamwa. Hurumende ichishandisa mutemo weLand Act yakati vanhu ava vainge vazvigadza zvisiri pamutemo panzvimbo iyi. Asi vanhu ava avo vainge vave nemakore 42 vari pamisha iyi vanoti ichi handichokwadi. Major Street IV Jawona vainge vawirirana nehurumende vakapa vanhu ava vhiki rimwe chete rekubva panzvimbo iyi. Asi dare repamusoro rakati chitsauko chechitatu chemutemo uyu weLand Act chakashandiswa chinotyora bumburo remitemo, uye hurumende kana ichida kuvadzinga inofanira kushandisa chikamu chaicho chemutemo. Vanhu ava vange vachimirirwa nemagweta anorwira kodzero dzevanhu eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Mutevedzeri wemukuru webhanga reReserve Bank of Zimbabwe vaWilliam Mamimanzi vakaudza musangano wezvemari kana kuti Inaugural Capital Market Conference kuti hurumende iri kutsvaga nzira dzekuti vanhu vachengete mari dzavo mumabhanga. Zvimwe zviri kunzi nehurumende zvinogona kuitwa kuti vanhu vanenge vatumirwa mari nehama dzavo dziri kunze kwenyika vadzipiwe dziri mumadhora eZig. Asi izvi zvakamboedzwa nevaive governor weRBZ vaGideon Gono zvikakonzera matambudziko sezvo vanhu vakange votsvaga dzimwe nzira dzekutumira mari nadzo kuZimbabwe. Vanhu vaichema-chema kuti dhora remunyika rinoramba richishaya simba. Zimbabwe inoona mari inodarika bilioni imwe chete kubva kuzvarwa zvayo zviri kunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube kuStudio 7 abata achipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Takataona mari iyo yawandisa. Tikapari kuziya nevari kuya nepfungwa yekuti zvatine mari yakawanda tinofanira kuti tiye nenzira dzingakwezva mari iyi kuti ishande zvinobatika zvinoonekwa zvekusimudzira nyika pasina kumbunikidzira vanhu pasina kudii vanhu pakuda kwavo nechido chavo.
Zvakamboedzwa kuti mari dzinotumirwa vanhu dzinge dzichipindawo mubanking system, izvi munoona zvichigoneka sei?
Mari yacho zhinji yatiri kutaura inotouya nekumabhenki, inotouya nekumabhiro dhishanji, inotouya nekumwe kwatinogona kundoronda tiona kuti mari yasvika kubva kunze kwenyika. Kune torinese yatingatooni imwe inouya kuba inouya nana malaicha, imwe inouya nemabhazi nedzimwe nzira dzakasiyana-siyana. Yatiri kutaura iyi imari yatichitobata yatichipinda kumabhanga. Asi shuwiro inenge iripo ndeyekuti mari iyi dai yachigona kuti ikachiuya yombogarawo kamubhanga ichava mari yasekuru Gudo yekuti pavo kundoiwana ukangodzokera vako utonotora. Saka zviri kunzi kana mukava nezikamu zvinoreva kuti mari iyo inogona kugara mubhanga kana kuti munhu anogona kuzokwanisa kutombochinjawo achiita kumari yemuno muzii. Saka kana tasvika ipapo tinenge taakuti tasvika panguva yekuti nyika yava nezikamu.
Bhanga guru ratarisira kuti ringakurudzira vanhu sei kuti vasvike ipapo, sezvo munguva dzapfuura taiona kuti vamwe vanenge vasina chivimbo nebanking system yemuzimbabwe?
Saka chekutanga tikava nezikamu yemari yedu yezidi ndo zvakakosha izvozvo, nekuti kana maane dzikamu zvinoreva kuti vanhu vanozotanga kutsvaga mari iyoyo zvakanyanyisa. Asi takati futizve kuti mari iyoyo igotsvagwa zvakanyanyisa tikatanga nepahurumende, nekuti ndemuridzi wayo. Mai vanofanira kuda mwana wavo kudarika vamwe vese. Hurumende ngaitange kuonekwa ichidzinganisana nekuda zviki.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Sezvo tichitema tina divi ratakarerekera, Taboka abatawo nyanzvi munyanzvi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology.
Haisiri policy yakanaka nekuti inoita kuti hurumende yacho izotorasikirwa nemukana wekukwanisa kunge iziva kuti mari inopinda munyika yakawanda sei, nekuti maremitensi aya anonge iri mari iri kubva kunze kwenyika iri kuya kubatsira vana vezimbabwe. Ndiyo mari yakabata mhuri yezimbabwe upenyu hwavo, yatingati pachirungu kubuilda resilience, nekuti vanhu vazhinji vari kutambura muzimbabwe vanochemera kuna mari kunze kwenyika.
Tambo kurukura zvekare nachipanga mazano weRPZ vaGwanyanya vachiti ivo vanhu havana kunzwisisa zvaiedza kutaura neRPZ, vachiti RPZ haisi kuzomanikidza vanhu.
Gwanyanya musavateedza zvinhu zvakanyanya, nekuti vanokangodii ndokwavanoswera kakureserve bank kwavanoswera vachisapota pavanoswera vachidya. Tazvinzwa zvataurwa nemukuru wekureserve bank, anyatsi kutaura pachena kuti vari kutsvaga nzira dzekuti vabate mari iyoyi kuti isare mubhengi. Ndozvaataura, vhidhiyo yacho iripo, hatidi kududzirwa nzeve tinadzo.
Zvino RPZ inofanira kudii kuti izvi zvinge zvichigamuchirwa nevanhu?
Ngavavhare miromo yavo, vasataura zvakawanda zvinokonfuza vanhu. Kana varungu vanoti nechirungu, when you are explaining you are losing, right? Saka Reserve Bank haifaniri kukanda mastatements anoisa vanhu mudiscussion, anoisa vanhu mutanga kuongorora neconfusion. Zvinokonzera panic nekutanga kutogadzira nzira dzekutonzvenga dambudziko iroro risati rauya. Chakapinda kukosha paReserve Bank chekuti ngaipe vanhu mukana kuti vaite zvavanga vachitoshanda. Asi tiri kuyambira hurumende kuti ise no era pisha. Vanorasikirwa nemari nekuti vana vezimbabwe vanogadzira nzira dzokunzvenga formal channel. Inouya nemabhazi, inouya nehama, inotumirwa mari iyoyo zvechikuruku. Ivo havazotomboone mari yapinda ndeipi, asi kuinformal sector hairi kungaidini ichienda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoshanda neDurban University of Technology vari parunare kuDurban naTaboka Ncube weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yatumira zvombo zvehondo yemhando rema drones nezvimwe zvombo zvemuchadenga muguta guru reUkraine reKiev nhasi, asi zvose zvinonzi zvadonhedzwa. Russia inonziwo iri kushandisa zvimwe zvombo zvemhando yepasi kuredza Ukraine kuti ikwanise kuona panenge paine zvombo zvekuzvidzivirira yozozvikandira mabhambo. Sangano reWorld Health Organization nemusi wechitatu rakazivisa kuti chirwere cheMpox chave kufanira kutorwa sechirwere chinogona kupararira pasi rose nekuuraya vanhu vakawanda. Chirwere ichi chauraya vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevana muAfrica, uye chabata vanhu zviuru gumi nemazana mana kana kuti 14,000. Vanhu vakawanda vafa vari muDRC. Chirwere ichi chaimbonzi monkeypox, uye chakada kufanana nechirwere chesmallpox. Munhu anenge abatwa nacho anotanga kudziya muviri, kutonhorwa kana kurwadziwa nemuviri wose. Mamwe madzimai ekumaruwa anoti akutadza kuwana pachena mapiritsi ekuronga mhuri, sezvo ari kunzi atanga abhadhara mari yebudiriro yenharaunda kana kuti development levy kuitira kuti abatsirwe pamakirinika emakanzuru munharaunda dzakasiyana-siyana. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Madzimai aya anoti kunyange mapiritsi aya atifanirwa kupiwa pachena, ari kumanikidzwa kutanga abhadhariswa mari inoita dhora kana madhora maviri ekuAmerica asati apiwa mapiritsi aya. Madzimai aya anoti mari iyi inonzi inoshandiswa semari development levy, uye mari iyi inotorwa nevashandi vemakomiti epamakiriniki ematundu awo. Vana mukoti vepamakiriniki vanopa mapiritsi ekuronga mhuri kumudzimai anenge aine risiti inoratidza kuti abhadhara mari yebudiriro kana kuchengetedzwa kwekiriniki. Anenge asina risiti hapana chaanowana. Mumwe mudzimai wekwazvimba mudunhu remasonaland west, amai Cecilia Malunga, vanoti vanobhadhariswa dhora rekuAmerica pakiriniki yavo semari yebudiriro.
Mapiritsi edu efamily planning tinoda mahara, nekuti zvekuti tinzi titenge mapiritsi efamily planning ka, iyo hurumende yakati tinopuwa mahara, hatizvioni isu sevanhukadzi sechinhu chakanaka.
Mumwe mudzimai wekuzowa kumakonde, amai Caroline Mudimu, vanoti vanobhadhariswa dhora pakiriniki yavo. Amai Mudimu vanotiwo kiriniki yavo iri kure zvakanyanya zvekuti vakatomboita pamuviri pasina kurongwa vatadza kuenda kunotora mapiritsi nekuti vainge vasina mari yekufambisa. Mukuru wekomiti yepakiriniki yepachirau kwachirau, vaDesmond Chirau, vanoti vakawirirana sevagari kubhadharisa mari idzi. Vanotiwo mari dzinobhadhariswa madzimai aya dzinoshandiswa kubhadhara vanhu vanochengetedza makiriniki usiku. Vanoti vakatotora danho iri sezvo vana mukoti vakawanda vakange voramba kushanda manheru vachityira upenyu hwavo. Mukuru wekanzuro yezvimba vaEnia Sidhakwa vanoti vagari vakawirirana kuita urongwa uhu senzira yekugadzirisa zvinenge zvichidiwa pakiriniki yemunzvimbo.
Vanhu ndo vakagara pamai maclinic committees avo, vamwe havabhadhari vamwe vanobhadharisa, saka hazvinei nekanzuro izvo.
Vachidhakwa vanoti sekanzuro havana mari inokwana kufambisa mabasa kumakiriniki makumi maviri nematanhatu sezvo vasiri kupiwa mari yavanofanirwa kupiwa nehurumende. Mukuru wekanzuro yemakonde iyo ine makiriniki makumi maviri nemaviri vaparadzai munyede, vanoti vakapa simba kuvagari vemunharaunda kuti vachengetedze makiriniki avo. Vamunyede vanotiwo makanzuro ari kutatarika kuwanisa makiriniki mari dzinovakwanira.
Kanzuro chairoitawo ndechekuti kutotadza kuprovhaidha sekuriti iyoyo zvinotoreva kuti hainawo mari. Wozotaura zvinhu zvekuti tine makiriniki 22 handed across the district.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbo vegurukota rezveutano vaHenry Madzurera vanoti zvimhingamupini zvose zvinotadzisa madzimai kuwana mapiritsi ekuronga mhuri zvinofanirwa kubviswa. Dr. Madzurera vanoti hurumende inofanirwa kushandisa vashandi veutano kupa madzimai mapiritsi munzvimbo dzaanogara zvinoitawo kuti vasafambe mitunhu yakareba kuenda kumakiriniki.
Vanambuya utano atingati mavillage health worker, I think ndopavanopinda ipapa. Dei hurumende yaita kuti mavillage health worker achengete mapiritsi efamily planning.
Mukuru webazi rinoona nezvechirwere cheHIV and AIDS reNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reMashonaland West vaJonathan Nyamurera vanotiwo kubhadhariswa pamakiriniki kuri kukonzera kuti varwere vari pachirongwa chekunwa mapiritsi ekudzikisa ukasha hweHIV and AIDS vatadze kunwa mapiritsi avo nenguva zvinozokonzera kuti vanyanye kuzorwara. Asi mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMashonaland West Dr. Celestino Denge vanoti urongwa hwekubhadharisa mari pamakiriniki huri kuitwa nemakomiti pamakiriniki ekanzuru hazvienderane nemutemo wenyika. Asi Dr. Denge vanoti vanoziva nezvemakomiti aya. Dr. Denge vanoti vanhu kumaruwa vanofanirwa kurapwa nekutora mapiritsi avo pachena.
Position yedu ndeyekuti havafani kubhadhariswa. Ndo position yeministry yedu ndeyekuti havafani kubhadhariswa.
Vadzenge vanoti kana vagari vachibhadharisana mari dzebudiriro havafanirwe kuzviitira pamakiriniki kana kuzvibatanidza nenyaya yekurapwa pamakiriniki.
And if they are going to pay my developmental anonzi my that should be done at home, not at the safe delivery point.
Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoratidza kuti madzimai manomwe pamadzimai gumi ane nzira yaanoshandisa kuronga mhuri uye pane vari kuronga mhuri ava zvikamu zviviri kubva muzvitatu zvinoshandisa nzira yekunwa mapiritsi. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris avo vari kutungamira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika muna mbudzi nhasi vanenge vachiparura urongwa hwavo hwezvavachaitira nyika kana vakasarudzwa kuNorth Carolina. Wavari kukukidzana navo vaDonald Trump veRepublican Party vakaparura urongwa hwavo hwezveupfumi nezuro. Mukuzeya nezvenyaya yekutsvaga rutsigiro iyi, Mavelas Mhlanga nyauye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLionel Core.
Inini sekuona kwangu ndiri kuona mangangi pane chiitiko chemaelections arida kuuya mugore raakupera. Nekuti mukatarira mamiriro angaita zvinhu muAmerica, even macost of living zvinhu zvanga zvaakuita zvichidhura, zvakanga zvaita kuti vanhu vave nemuono wekuti maybe vaTrump vakadzoka ndo vanokwanisa kusimudzira nyika kuti America iwe futi iwe nemukurumbira zvakare. Asi vaidaro vaine chinangwa chekuti vaPresident Joe Biden vanga vaakuita vachikura, vanga vaakuteka advantage. Asi mukazotarisa strategy yashandiswa nemademokrats yekuunza mukadzi kuti auye amiririre bato, zvaisa moto kuti kukuchidzira kuti kuve nemangangi, nekuti kune vaakuonawo kuti mukadzi anokwanisa kunge achizotochinja zvinhu zvemuAmerica.
Tichitarisa kuti muri kuti muri kuona paita mangange, chii chinofanira kuitwa nevaviri ava kuti vapatsanurikane?
Mafambiro anoita politics dzemuAmerica zvinonetsa kuti uzive kuti achahwina ndiani, nekuti mukatarisa pavanoungana vachiadressa pamarali vese vari kuzadza manumbers ari kuenda kumarallies, it's almost 50-50. Izvozvi zviyanhau yemapolicies achagamuchirwa nevanhu, kuti vanhu vachagamuchira mapolisi ari kunzwa navaTrump here kana kuti mapolisi achanga achiunzwa naMadam Harris. Mamirira zvakaita vese vane support, maRepublicans vari kubhiliva kuti ndo vachahwina, maDemocrats vari kubhiliva kuti ndo vachahwina.
Munoona vhoti yevanhu vatema yakakosha here pakutsvaga rutsigiro kuri kuitwa uku nevakamirira bato remaRepublican Party uye zvine bato reDemocratic Party.
Anonga akwanisa kuwana majority vanhu vechitema maBlack Americans, anonga akwanisa kuhwina moyo nemaBlack Americans ari likely kuzowana mavhoti akati wandei, nekuti mukatarisa kumashuro kundo yanga iri nyaya iri kunyanya kutsviriridza pavanonga vachikampena. So kuona kwangu ndiri kuona Mangangi.
Avo vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaLeon Okore vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa nyaya dzemagitare, svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wechidiki achiri kusimukira Deltrish naLady Mushaba remagitare achinzi Delstar. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
We on a move.
Ndakatanga kuita zvokuimba 2021. Ndiya kuimba chinhu chinonakidza skaiti as an industry iri bore if you just give it your all.
Saka sei musikana wechidiki pamwe achiri kutoenda kuchikoro, vabereki vakati kudii uchipinda mune zvemagitare?
And my parents, actually both of my parents, they all support me. My mom and my dad, they all support my music like a lot.
Kuvanhu kunze uko vari kutambira sei mumhanzi wauri kurova?
Vanhu vanakirwa nemusic yangu zvisingatomboiti. Even though, yeah, pane vamwe vanopa manegative vibes vashomawo.
Inonzi kudii mumhanzi yenyu? Kune jiti, kune museve, kune hip hop. Ini muri papi?
Ya, ndoimbawo zvinhu zvirudo, ndoimbawo zvinhu zvinoitika home life, everything, literally like everything. And ndoimba afro, hip hop, R&B. Ndo jena, majeneza ndonyanya kushanda. So happy. The quicker your love is, the fatter like a little candle when it burns.
Wambotaura kuti unorarama neurema iwewe, vanhu vanokutambira sei maunenge uchiridza imomo mune mukuimba? Matambudziko api auri kudhumana nawo?
There are actually a lot of challenges, especially for me. You know, kana uchiperforma pamberi pevanhu, you get those stares and be like, kumusikana uyu ndasinomira straight, you know. Yeah, ndozvinhu zvandosangana nazvo inini personally. And then even mari yekuenda kunorekodha kumastudios, mastudios ekunoku anodhura zvisingatomboiti. Shuvira chaka yekutoenda kumberi inenge itoripo. Masponsors nemapromoters havasi kubatika. So yeah,
vanoda kunzwa mimhanzi yako vanokuwana kupi?
Ine music yangu inini inowanikwa pa YouTube, AudioMax, Facebook, Delstar. Is Delstar ZW. Munowana music yangu ipapo.
Kune mumwe ari kutya kuimba achiti pamwe inini ndine urema hwandinahwo, pamwe inini handinyatso zvigoni. Mashoko api aungamupewo ekumusimbisa?
My advice to people vanoda kupindawo music industry, and especially kune vanhu vane disability, I advise you to don't give up. Living with a disability doesn't mean kuti hausina upenyu. It doesn't mean kuti that's the end of your life. No, no, no.
Nasi Hoza Friday, tombonzwa magitare a Delstar zvishoma kanzwisa.
Mange makateerera kukambo kanonzi I mean it kubva kuna Deltrish naLady Mushaba, uyo anga achiita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Vanoda kupinda muchirongwa munokwanisa kutumira WhatsApp message panhamba yedu inoti 001 202 465 0318. Musakanganwe chirongwa chedu cheLive Talk tichitarisawo nyaya yemusangano weSADC. tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC Dr. Yamina Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
So kuhisika tisenda baku vi